cream.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine 122,000 vanonzi vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vakasukuere navamuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera vaimbova makuru kuZimbabwe kuti vanotongwa nemhosva dzeuori.
Musangano wedu watinawo nevatori venhau, musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu weMBCLance musangano vanhu, musangano unoda kuti chifambe tese vanhu vachizoti chichaitwa zvafamba sei.
Bato reMDC Alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekuburisa mashandisiro akaitwa mari nebato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita chiuru chine 122,000 vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Pavanhu vakapora nezuro ava, vanhu vanoita chiuru chine 114,000 vari muHarare. Vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri 233,230. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine 8,021. Nezuro vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 46 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine 7,627. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita 1,000,000 ine zviuru 1,577,644. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru 38,396. Vapora vave 1,000,000 ine zviuru Shasha rinorwira kodzero dzevanhu vadyewa mavhinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vanoti havaoni hurumende ichibudirira kuti South Africa neKenya dzidzore munyika vaimbova makurukota ehurumende vasevhi akasikuwere vaWalter Mzembi uye vaJonathan Moyo kuti vatongwe nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa. Vakasukuere na vamzembi vakapotera kuSouth Africa uye vamoyo vari kuKenya. Hurumende kuburikidza nebasi revachuchusi kana kuti National Prosecuting Authority inoti yakaisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti vakasukuere na vamzembi avo vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vadzoswe munyika. Asi mumagwaro ayo kunyika iyi hurumende inoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika asi zveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamavhinga.
Mitemo yepasi rino inotendedza nyika nenyika kuti dziite zvibvumirano zvekuti apo neapo vatendedze vanhu zvizvarwa zvenyika imwe seZimbabwe kuti zvidzorwe kunyika kuna kuine mhosva dzavanopomerwa dzavanofanira kuti vatarise pamberi pematare edzimhosva. Asi iko zvino zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvekutsvaka kudzosa vakasukuere zvichida navamuzembi nevamwe kuti vanzi vaende kumatare edzimhosva hazvina kukodzera kuti nyika yeSouth Africa kana dzimwe nyika dzitendere zvakadaro kuti zviitike.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinoita sekuti hurumende yavamunangagwa iri kuvhima avo vayakakurira pakaitwa kutorwa kumasimba nechisimba muna 2017 nemauto. Saka zvoita sekuti vakasukuere navamuzembi havagoni kuwana mutongo wejekerere, mutongo wakaenzaniswa. Nekuti vanhu vari kuvatonga vamwe vavo vavaya vanavo mune zvematongerwo enyika. Nekudaro vakasukuere navamuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvazvimatongerwo enyika zviri kuitika izvi. Chekutanga, nyika yeSouth Africa isati yatambira chikumbiro cheZimbabwe chekudzora vaimbova vatungamiri makurukota hurumende yavamugabe kuZimbabwe, inofanira kutanga yazvibvunza South Africa kuti vanhu ava vakasukuere navamuzembi vachanotongwa zvakanaka here kuZimbabwe. Ndochekutanga. Chepiri, matare edzimhosva eZimbabwe akazvimiririra here kana kuti ari muhapwa mebato rinotonga reZANU-PF? Ndochepiri.
Ko vakasagutsikana nematongerwo emhosva muZimbabwe?
Kana vakaona kuti kwete matare haana kuzvimiririra kuZimbabwe uyezve vakasukuere navamuzembe vagoni kupuwa mutongo kana kutongwa zvakanaka zvisina kupinza zvematongerwo enyika mukati, zvoreva kuti havagoni kuti vadzoserwe. Uyezve panenge pasina chinangwa chekuti paitwe chibvumirano neZimbabwe, nekuti panenge pasina chivimbo chizere chekuti matare edzimhosva ekuZimbabwe anozozvimiririra asingaite zvinenge zvataurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Zvino panozogadziriswa sei kana vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiwi?
Tinozongodzokerazve pashoko rekuti hapana chikonzero chizere chingaite kuti South Africa itende kuti vakasukuere vamuzembe nevamwewo vadzoserwe kuZimbabwe, nekuti vanonoshungurudzwa. Zvinenge zviri nane kuti vapuhwe chengetedzo yeupoteri munyika yeSouth Africa.
Zimbabwe iri kutenda kuti hapana chibvumirano neSouth Africa chekudzora vanhu vanenge vapinda muupoteri munyika mbiri idzi. Sei panga pasina chibvumirano chakadai kana nyika idzi dzanga dziri dzikanditsikiwo kwemakore akawanda?
Panguva yapfuura pasi peutungamiri hwavamugabe, Zimbabwe neSouth Africa ukama huzhinji hwanga huri hwekuwirirana nekufambidzana zvakanaka husinei nezvekutevera vapoteri. Ndokusaka panga pasina chibvumirano chakadaro chekuti vapote vachipana vanhu vanenge vachinzi vari kutiza mhosva. Asi iko zvino hurumende yavamunangagwa yava kuda kutevera vayakapokana navo vanga vari muZANU-PF, vari makurukota makuru ehurumende vava kudiwa iko zvino. Ndokusaka vamunangagwa vava kukumbira kuti pave nekutaurirana ikoko kuti vagone kusveerera kuti vawane vana vakasukuerera navamuzembi nevamwe. asi pamutemo wepasi rose vapoteri vanofanira kuti vachengetedzwe kwete kudzoserwa kunyika yavanogona kunoshungurudzwa vasina kuchengetedzeka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mazinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Chore MDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa nasi riri kuita musangano nevatori venhau wekuzivisa pamwe nekuburitsa pachena mashandisirwo akaitwa mari nemusangano uyu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti bato ravo ratora danho iri nekuda kwekuti musangano unofambiswa nemari dzinobviswa nevatsigiri, nekudaro vanofanirwa kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari dzavanobvisa. Vachatariswa kutaura pamusangano uyu mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere, uye musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumahofisi eTendai Biti Law Chambers muHarare. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navasatwayo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wedu watinaona vatori venhau musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu weMDC Alliance musangano vanhu musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachiziva kuti chichaitwa zvafamba sei. Munozviziva kuti takaita Congress gore rapera kugweru kukaita resolution kana kuti chitsidzo chekuti tichaenda kundotsvaga vanhu vachaongorora magwaro edu kana mabooks edu emari kuti takafambisa zvakanaka here basa, kuti vanhu vazive kuti zviri kufamba sei. Nekuti tifanira kuita ma-institutions anovhara-vhara zvinhu, kunyanya iwo ma-institutions acho achiita nezvevanhu. Nekuti musangano wedu unosponzwa nevanhu, musangano wevanhu, madhola-dhola anobviswa nevanhu, mari dzinobviswa nevanhu kuti basa rifambire mberi, vanofanira kuziva kuti zviri kufamba sei, zvakafamba sei. Ndo zvatiri kuita kubva nenguva dza-11 tichange tichitaura tichipa hwaro nekupa zvese zvekuti zvakafamba sei maringe nemari dzemusangano wevanhu.
Munoona danho renyu iri richitambirwa zvakadii neveruzhinji?
Bato reMDC Alliance ibato revanhu, ibato rinoda zvinoteerera vanhu kuti vanhu vanodei, ibato rakaumbwa neyatinonzi transparency pachirungu kana accountability kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva zvakamira sei. Isu takasiyana nemumwe mapolitical parties amungataura muno munyika muno muAfrica. Isu chatinoteerera nechekuti tinofanira kuti tifambe nevanhu, tinofanira kuti tiite zvinoda vanhu, tinofanira kuti vanhu vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka apa toda kungoti ruzhinji rweZimbabwe nevanomainvestion kuziva kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here, zviri kudii, ndo zvatoda kuti zvinge zvichiitika. Nekuti dingindira redu kana kuti nyaya yemavalues edu atinokurudzira kuti anga ari munyika, amwe acho ndatoda kuti vanhu vaone kuti isu sevatungamiriri vavo tinotozviremekedza, tinotozvikurudzira kuti zvinge zviripo, nyaya yetransparency, nyaya yeaccountability zvinofanira kunge zviripo muno muZimbabwe.
Matimi bato renyu rinowana mari kubva kunhengo dzaro, hakuna here kumwe kwamunowana mari?
MDC Alliance ibato rinopuhwa mari kana rinosponzwa nevaridzi varo, varidzi varo vanhu, varidzi varo mamembers, ndo vanhu vanosapota musangano kuti umire. Mari inofanira kunge ichipuwa MDC Alliance kuti zviri pamutemo inonzi Political Parties Finance inobva kuparamendi. Mari yacho yakabiwa ikapuhwa kune vanamonzora nanakupe. Imari yakabiwa iyoyo inofanira kuti inge ichizoaccountwa for, nenyaya yekuti maMPs ari kupalamendi, maMPs eMDC Alliance, maMPs akaenda muparamendi neMDC Alliance. Saka iyoyo nyaya itori nyaya itori kumatare, inyaya inofanira kuti ipedzwe toziva zvofamba sei. But isu musangano wedu, musangano wevanhu, musangano unosponzwa nevaridzi vavo vanova vanhu,
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachwayo vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. timelife.com inoti mapurisa manomwe akasungwa nezuro muHarare mushure mukukanda uti hunokachikidza kana kuti tear gas mubhazi rakanga rizere vanhu. Heraldo rinoti gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vauza vanodzidzira kuita vanachiremba kuti vachidzokera kuchikoro. Hurumende yakanga yambomisa vanachiremba ava mukuita zvedzidzo mushure mekunge varatidzira. Daily News rine nyaya pamusoro pembavha dzakange dzakapakata zvombo dzakaridza kuti dzichipinda mumuzinda wevaimbo veumwe wevakuru vemauto vaEngelbert Rugege. Imwe yembavha nomwe idzi yakapfurwa ikafa. Varugege vanonzi vakange vasipo pakaitwa kurwisana uku. Yave nguva yenyu vatereri yokuzotaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi ana Jonga muri seiko kuna na Mike Howe isukuno ku Zimbabwe tatambura nenhamo tanzwa nenhamo nana kupe awari kutipedzera nguva ndo vari kutoti zvinhu zvirambe zvakasunga zvirambe zvakati sunga isu tatambura.
Ma Studio 7 makasimba here, munofara here mose mose vashamarari vanotiitira basa. Tinongotenda nebunhu mauza munotitumira zuva nezuva. Haa, ndinotenda chaizvo mukomata nonoka wandine chirongwa chenyu chezvechitendero. Mharidzo yatapiwa navakapfunza kuti nhasi hai mharidzo inonyatsa kubata chaizvo chaizvo pasina divi. Ndinongoti dei muchiramba muchititsvagira maparidzi vanotiparidzira saizvozvo. Musaneta mukomata nonoka, rambai muchititsvagira vafundisi vatibatsirewo.
Makadiko vashamarari veStudio 7 mose nevateveri, aini ndinoitwa Libert Watch ndiri muJoburg. Tinoda kutendawo kune avo mufundisi vakanga varipo nezuro muchirongwa chezvezvitendero, ainini vakandiitirawo zvakanaka. Ndinotendai mufundisi, makandibatsira, makandibatsira zvisingaiti. Ndakatodzidzawo nezvandanga ndisingazivi. Makaita basa manene, Mwari akukomborerei. Ndoda kukwazisawo mufundisi wangu Pastor Stole pagara wapo ndichiti mose mufundisi nababa Marime nababa Mamwene patembisa apo muJoburg muri sei kwapo.
Makasimba here Pastor 7, ndinoda kukutaurawo pamusoro pavapiri vanotaura navanotaurawo zvinhu zvavanotaura vasingaziva vanogara kuSwitzerland vanongotaura kuti hanzi muZimbabwe hamuna sarudzi, hamuna kusarapa kwachikafu. Havachavanoziva anogara kure chiri kuitika zvataurira mubvunzo uyu. Havana kumudavira vanhu vari kupuwa chikafu on partisan basis muZimbabwe. Pati vanotanza vasanganazvokada vanoda kureva kuti kudii. Ngavataure nezvavanoziva, ngavasada kukava zvinhu zvavasingazivi. Nekuti kana vasingazivi ngavati hazvidivi, kwete kuti tasangana nedambudziko iro richitoitika kuZimbabwe. Vanhu vazhinji vasingasapoti bato rezanupiefu vari kunyimwa chikafu kuZimbabwe, ivo tikwanza vasasangana navo vanoda kureva kuti kudii. Ngavataure zvavanoziva vagaivava.
Makasimba ari paStudio 7 apo. Kunoku Chipinge taita dambudziko renyati nyati yauraya murume anotozi Chipenzi Patsuro. Saka nyati iyoyo tine fungidziro yekuti yabva mugame reserve rinobva kwaChipangai. Saka kudai vaitigonerawo vegame reserve vaturiro kwaTsuro naTomi vechibva muChipinge umo vanotenera paTsuro pastation vasati vasvika paChiriga. Zvekuti nyati iyoyo inotopedza vanhu, inoushungu husingaiti. Yatouraya munhu kutaura kudai hapana kana 2 hours zvaitika. Savanhu chipatapata kutotiza kana vechinge vatoiona. Taikumbira kuti kudai mwaitigonerawo mutibatiro vegame reserve, sekuti isu hatina kana mafoni namba achona egame reserve riri kwaChipangai. Vatimhanyirwa kana mwotibatirawo muChipinge mutaundu kana pane vemunotozivawo. Izvozvo apa haina kana 2 hours sekuti kutaura kwandada iku 11 o'clock kutaura kwandaita uku. Saka iye munhu iye watourayiwa pa9 o'clock apa. Saka taikumbirawo mutibatsire tapota.
Makadi paStudio 7 komanda nonoka wane namwe vose. Ndini mudhuva ndiri kuno kuKimbale.
Wande ya ndino wana ya tawa na emu Zimbabwe ndiye kuti mutemo ausiri kutevedzwa. Ndo wande uri ya tawa na ayo pakuti MDC Alliance ili ibato wanda kufinda ni mutemo. But mutemo kuzanu PF havasi kutevedzwa. Hurumende diri kutonga ya kutevedzwa mutemo saka inonesa nyika hili inoda Mwari. Deva na wazibuwa kutango batana, tana matakata sasa kuna Mwari, nyika hili ndo Mwari. Nukuti katika shinda ni mtemu wajwa wasitweze. Aubati vanutonga unungonzi, unu bata wasinga tuwa mchichete. Weopo sen, tuwa nunzi ya makone wakithira mtemu. Bati vanutonga wajwa wanuda ni mtemu. Havana basa nukuchola mtemu. Kwa wali mtemu, uchola kata kwa uchola kwa wali shakangu kufana wala basa nashu. Wanita shwa wanuda, watungu ni mtemu, watungu mbili kuna mtemu, nduda mzupatawa na unyika. Na tenda angu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tino koka tumpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8pm manerwano. Mchirongwa cha nasi tichange chiendra mberi ne urukuro newe chidiki pamsoro pe kuteke shera kwe chirwere che COVID-19 munyeka. Nasi tukutarisa kutichirwere che COVID-19 chakanganisa sei upenyu weva nasikana munyeka. Tichange chitarisa zvekare nyaye kuratidzira kwe varairidzi. Panguwa iyo zvikoro zvave nemaviki maviri zvavhurwa asi vadzidzi vazhinji vasiri kuwana dzidzo. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa che The Connection na 8pm manerwano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chemutambo webasketball muNational Basketball Association che Los Angeles Lakers chaka simudza mukombe webasketball wegore ra 2019-2020 mushure mekukunda chikwata cheMiami Heat nezvibodzwa 106-93. Mukombe uyu wave wegumi neminomwe wasimudzwa nemaLakers izvo zvavaenzanisa nechikwata cheMaBoston Celtics chine mikombe gumi neminomwe. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti vatambi vatatu vakatamba zvikuru ndi LeBron James na Anthony Davis veMaLakers, kwozouyawo Jimmy Butler na Idris Adebayo veMiami Heat vachiti asi mutambi wakakajamadza vanhu zvikuru ndi Tyler Christopher Hero veMiami Heat uyo ane makore makumi maviri.
Mukombe weNBA wakatorwa neteam yeku Los Angeles, California, inonzi maLakers, Los Angeles Lakers. Wakatora mukombe uyu nezuru.
MaLakers akakunda zvikwata zvipi kuti vazotora mukombe uyu?
MaLakers vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko kuMiami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba neMiami Heat zvinosanganisa zvipi?
MaLakers kuti vazosvike kumafinal kwavazohwina uku vakatamba inonzi Portland Trail Blazers, inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon. Vakazotamba team inonzi Houston Rockets, itimuwo yekuHouston ikoko kuTexas. Vachibva vazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets, iyo iri timu yekuDenver, Colorado. Ndo kupinda kwavakaita kumafinals.
Icho chikwata cheMiami Heat chakakundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMaLakers?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mumafinal chakakunda inonzi Indiana Pacers. Wapedza ipapo vobva vazotamba ne timi nemukurumbira yaitarisirwa kuti ndio ichatotora mukombe inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vobva vatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, MaLakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
MaLakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106 93 do zibozoa zaga windi samba Lakers NBA Finals. Pamitambo ya wakatamba Maleka zaga wina 4-2 do mitambo yacho nekuti wakambo tanga Maleka waka tatamuka wari 2-0 wakazoita 3-1 then Miami ikavaya zoro ikazoguma ya 3-2 asi wakazokwanisa kukunda nezuro kuti zvete 4-2 nezvibodzwa 106-93
mukombe wakasimudzwa nemaleka nezuro uyu wave wechingani chikwata chemaleka chichimuhwina
anenge a 17 matitles emaleka awahwina wakagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra 2010
vakanyatsotamba zvikuru ndevapi
ini ndichitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde wa LeBron James wakatamba zvine mutsindo zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekuma Lakers wakatamba zvine mutsindo asi ndisida kutarisa vakomana wakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami ne Lakers ndingati pamusoro ndinoti va LeBron James sivandati wa Jimmy Butler wekumayemi ndo mutungamiri wetimu yekumayemi zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo nemumwe mufana uyu angori 20 year olds anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James anira papi kana tichimenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu.
LeBron James ndingati akumusoro kweshangwiti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti sakamira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa vaMichael Jordan vachiri pamusoro. Asi va LeBron James vakutera kumuswe chaiko chaiko kwava Michael Jordan nekuti va Michael Jordan wane iwo mikombe inokwana 6 zvichiterwa nawa LeBron James waapopa 5 saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane va Michael Jordan asi vanoti kuti achine makore ekutamba saka anokwanisa kuzopapfuura saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anotera
ava vange vari vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma nestudio 7 kanobva kuna Innocent Usi Wegota sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vanoita chiuru chine 222 vanonzi vakapora kubva kucovid-19 muzimbabwe nezuro nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzesouth africa nekenya dzichidzorera kuzimbabwe vaimbova makurukota ehurumende vasevhia kasukuwere vaholda muzembi uye vajonathan moyo kuti vanotongerwa mhosva dzeuori bato reMDC Alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekubudisa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.